A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 18th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And once again, thanks for joining us, and here's hoping that we find you well. And this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season.
Zimbabwe is struggling to pay for measures to cope with climate stresses and weather-related disasters. The monitoring activities of the Met Department are hampered by its outdated equipment. Its weather radars have not functioned for many, many years due to a shortage of funds.
The World Food Program, or WFP, says that drought is likely to damage harvests across southern Africa, from southern Angola to Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, and Namibia. The impact is looking particularly serious for Zimbabwe, where the economy has been struggling for years now, for close to a decade, and it is yet to recover from a catastrophic recession.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 001-202-465-0318, or post a message on Twitter, Facebook, or email at studio7@voanews.com. Gibbs.
Yay, utshona njani Blessing?
Aiwa, ini nda square angu.
Awubonike mfowethu. Yay. So lamhla sikhuluma ngenza ukulima phela siyakwazi ukuthi Zimbabwe kuyahlupha sibili. Izulu nya akulalutho, kodwa sizwile ukuthi e Plumtree kune izulu elimangalisayo elithathe izindlu ngomoya okwadunzima. Njalo kwafa abantu ababili. Kodwa ke okumangalisayo ukuthi endaweni eziningi zelizwe akula zulu. So abantu sebemangela ukuthi kambe izulu liyabuya nini. Sizwile njalo ke aba UNICEF bekhuluma besithi lokho kucatshangela ukuthi kuyaba khona ukuthiwa yi-El Nino kungani kuza ngenela abantwana abaningi 11 million abacabangela ukuthi bakunkinga leyi yokuthi baswele ukudla kumbe begule kumbe babe njeyana. So ke kukhanya izulu elingabuya kakhulu eZimbabwe yilele elilomoya omangalisayo kumbe lingabuyi zamtshosa. So lapha kungani kuyahlupha mfowethu, sifuna ukuzuthi uzulu uthini lapha abakhona khona ngale ngemakhaya. Ye, so nxa lifuna ukuthi lingena kuhlelo khona manje nasi nombolo lifona kanye salifonela khona ngapho 001-202-619-2077. Ye, khona ngapho ke eMount Darwin khona lapha eCholocho sikhuluma eGwande Jaunda eTilibatsimu khona ngapho ke eBybridge ngenani khona manje kuhlelo lweLive Talk. Kunjalo mfowethu.
Onguka hama dzandiwa tira kuti tinzwe kubva kwamuri kuma TV mana ose nyika zvikuru sei imi varimi muchitudza kuti kunzvimbo kwamuri kwakamira sei. Tirikunzwa kuti mvura inenge hatinonokei kunaya kunyangwe hazvo kune dzimwe nzvimbo yakati nayei pano nepapo asi zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kana kuti ndo climate change iri kutaurwa iyoyi. Gibbs, I think we have our first guest and is an agriculturalist, Mr. Roger Mpande. Mr. Mpande, good evening.
Good evening.
And
thanks. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
Thank you.
Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, Mr. Mpande, we are told that the weather is not favoring Zimbabwe this time around. We know that the rain season should have set in by now. So tell us a bit, what is going on? You know, I know that you are one of the top agriculturalists in Zimbabwe. What are you observing on the ground there?
No, the situation is quite serious. I recall when I used to work for the Ministry of Agriculture some 30 years ago, we used to say the 21st of October is the start of the season. Mm-hmm. And now we are now well towards the 24th of November, and we still don't have what would say agricultural rains. So it's quite bad, and the reserves in terms of water, certain areas have dried up. You recall our electricity situation in terms of those who have irrigated. There's a problem also. I was just looking at the television cast about some other estates where they are going to replant maize under irrigation because there were a power cut. So it's a number of problems that we are facing, but mainly being that of climate change, I suppose.
Vampandi tichiuyawo kune vamwe varimi tirikunzwa sekutaura kwamaita kuti mvura inenge yatinonokei kuuya zvii zvavangaite kuti vanhonge nhongewo zvekuti vange vachidya imbeu dzipi dzamungatarisire kuti dzirimwe
ndinofunga hatingadzokororo togara tichitaura nemakore nemakore kuti mbesa dzakaita semapfunde especially kuma areas kwakungori kwakangooma kunana matebelelendi masvingo partly ma areas iwayo pane mbeu dzinokwanisa kunge dzichisvika pane mbesawo futi ivhini dzechibage dzine mazuva mashoma kuti dzidzike sedzikohweke so we need to look at those crops idzodzo and then think through kuti tingakwanisa here kuwana mbeu kana tine mbeu yendimi yemacrops iwayo kune mama areas kune mvura at least if we could try kuti kana pane irrigation kana pane mvura ioption yatingakwanisi kunyanyaarisisira iyoyo yekuti tingoopiridzawo zvishomanana zvinenge zviripo zvokuti vangangwanisa kuraramo vachidya.
Aiwa, tinotenda vamupande, rambai zvenyu makabata. Gibbs, I think we are being joined by our second guest, president of the Zimbabwe Commercial Farmers Union, Mr. Wanda Chabikwa. Mr. Chabikwa, good evening.
Good evening, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us.
Okay, you're welcome.
Mr. Chabikwa, just briefly, tell us about financing the country's agriculture. Would you say banks have been forthcoming in assisting the farmers?
Yeah, no. Financing for agriculture is one of our major challenges. Our financial service sector, which is our banks, are not quite coming out to support farming this season. Not only this season, generally, ever since we realized finance to agriculture has been a very big challenge. They tell us, we understand as well, that they are looking at agriculture or farming is a very high risk business to lend money to. The risks they look at one, the droughts that are now recurring almost every time, droughts that are induced by climate change. They also look at our uncompetitiveness in terms of cost of production. We are looking at profitability of farming. Farming is not quite profitable Hence, we see our colleagues in the banking sector not quite willing to finance agriculture, which is very unfortunate because agriculture in Zimbabwe is the backbone of the economy, and agriculture costs. If it costs, every other sector will catch that cost.
Thank you so much, Mr. Chabikwa, for those of you who are just joining us. Good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season. Gibbs.
Yeah, Baba Mpande, mwekwe konapo ngitike, njengoba sokuphuzile kangaka ukuthi izulu line endaweni eziningi zeZimbabwe. Pho kungathiwani ke ngabalimi nxa ukuthi lingapho kufafaza engxenye kusukana ezilandelayo. Benzeli abantu khona ngale eZimbabwe.
Uyazi kunzima ukuthi ungathini ngokuthi kathe izulu lakhona nxa sikhanyelayo alikakhanyisi. And xa sesibona we've lost ngxenye 1 month from inormal lokuzini ukuthi ngabe ngo-October at least abalimi ngabe sebelimile sokuhlanyeliwe. But I would advise ukuthi laba abantu abalamanzi nxa kunamanzi akufanisekayo ukuthi na bangalima nje okuyindana okuncane ukwenzela ukuthi bazize something. But I think inyawuthi nabanye abalokhuze la ezinye ihlanyelele zezingalokhuze lezi I think it would be better ukuthi abalimi bakhangele konokho kunokuthi bazame indimo ezinjengeambani lakhumubukumubi. It would be better ukuthi bakhangelisise kuma-crops khonapho ukuthi anama-varieties ashota yiwaphi. Namanzi, nxa kunamanzi, kodwa kuyukuthi nxa kunamanzi bethelela bengasebenzisa amagetsi, ukuthi amagetsi lawo vele ukhanya ngathi akusangeneki khonapho emagetsini.
Ye, ubambe khonapho ungayikhatshana Baba Mpande. So is encouraging farmers to actually grow some short variety crops, especially if the rains delay further, you know.
Todzoka kwamuri vachabikwa tichitaura iyo nyaya yemamiriro akaita zvinhu mumwaka uno wekurima. Pane dzimwe nzvimbo here dzamambonzwawo kuti mvura inenge yakati nayei zviri nani kana kuti zvimwe chete kwese kwese?
Mvura kubvira pakupera kusonera mvura iyi kune nzvimbo dzayakati nayi nayei kunyanya dziri kumabvira zuva kwana Chimani Mani Chipinge uko nezuro yakazopindiwo mana Chivhumo nhasi nemubhitisowo asi haakuchiri kuti angu haisati yavharira kwese asi denga mamiriro arikaita izvozvi rikuratidza kuti muri mudenga muri mvura saka rikaitira kuti svonhero rino ritinogona kunge taasanganisa nyika yese asi pari zvino nzvimbo dzawana mvura ishoma shoma chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tine mumwe murimi ari parunhare kubva kwamurehwa uko. Makadii? Munoitwa vaanimi?
Samatinhari. Samatinhari.
Samatinhari.
Yes.
Okay. Yes. Vama Samatinhari.
Yeah.
Tiudzewo kuti zvinhu zvakamira sei kwamurehwa?
Kwamurehwa mvura hakuna. Izvo zvichiri kushitika mombe dzaakufa. Zuva racho riri kupisa zvakaomarara. Zvekuti kuti tirimi hatisakwanise mombe hadzisina simba. Hadzisina chikafu chekudya. Ichisi vacho magoro hatina. Kutotibvura tinenge tagezha. Toita mujecha toikosha zvakare tonga kana kubika. Ndo situation iri kuno kwamurehwa.
Saka kana muchiti mombe dzakufawo nekushaya chikafu, pane vamwe vari kutengesa here uye vari kudzitengesa mari?
Zvavari kutaura mabhuku vacho vari kuuya vari kudzitenga nema150.
Asi mune muchifanira kudzitengesa mari?
$600 to $800
dzadzika kusvika pa150. Ya, ndinotambotaura nyaya iyoyi navachabikwa varipo vekuZimbabwe Commercial Farmers Union vachiratidzawo kushushikana nenyaya iyoyi yekuti kuvarimi zvinenge zvisina kumira zvakanaka tichitarisa zvipfuyo zvavo. Asi
zvakare vanhu vari kuwana nezvara nekuti kune kakambani kakambouya kakabira vanhu mari. Zvino vanhu ndobva vatadza kupinda mumunda, mvura dzayanaya, vanhu vatina mbeu, vatina fetiraiza. Saka vanhu ndobva vatadza kurima. Saka inzara yega yega kuno. Tikaenda kuna vamabe tikavaudza that situation, vakatiudza kuti hamene zvenyu.
Zvavaita hamene zvenyu inyanga iri nyaya yechii, yekambani here kana kuti yekuti hamuna zvekurimisa?
Takadzvona kambani yaine logo yezanupf yezinlash joint venture with zanupf youth league.
Ine vamwe vakazombosungwa
yatitorera mari. Yakatorera mari dzakawanda zvekuti takatotengesa mombe kuti tijoine that scheme. After joining that scheme hatina kuzowana nainputs yedu, kutaura kudai se tiri mudzara isingaiteti kutofanya nehacha kutaura se.
Aiwa, tinotenda zvikuru vasamati mari nekupinda muchirongwa chedu.
Exactly. Maita basi.
Tinotenda zvikuru. I think there's a crisis here. That's in Murewa, and like I said earlier on, I spoke to Mr. Chabikwa before we went on air, and we talked about this problem that there are no cattle feeds at the moment, and farmers are now being forced to sell their cattle for $150. You know, and under normal circumstances, it should be $600. So you can tell that this is a growing crisis, Gibbs.
Mr. Mpande, this is a very big crisis. So what should farmers do, Mr. Mpande, when it comes to cattle, you know?
I think in terms of preparation for the past, I think, 10 years, we've had this serious problem of livestock. And I suppose there are many ways, although they might not be cheap. But in terms of your hay, your grass, and what, at least you have some reserves or some sort each and every year. I know, for instance, that Murewa is not a very good in terms of areas for livestock in terms of the grasses. But in certain areas in the country, I think we should be able to get hay and any other likely feedstock, at least to support the livestock up to most probably December, January, where we are likely to have something to graze. But yes, I understand it is a problem, and it's difficult to actually see how ultimately we can resolve that. That needs to be looked at, especially even from the policy level, in terms of extension. What is it that can be done? There's very little that we've talked about in terms of response framework.
Regai tiuye kwamuri vachabikwa. Muri kukurudzira kuti varimi vaite sei nenyaya yemombe idzi? Tiri kuona kuti vari kuti chikafu hakuna. Vamwe vanga vachimbogunun'unawo kuti vamwe vanhu vari kuita basa rekupisa bundo zvekuti mombe dzinoshaya chekudya. Poitwa sei pane varimi vanenge vaine mombe dzakawanda?
Ya, chekutanga ndoda kuti ikudze varimi varimi isu tiri kuzvipisira bundo. Nyaya yekupisa kupisa hukutanyanya gatina watinongedza chigumo chichigumo chifana kunongedza kwatiri isisu varimi toza kuti sora iri nechikafu chemombe dzedu kumaruva mombe dzacho idzodzo ndodzotipa kuti tikwanise kurisa torimisa ndodzotipa manyowa mupfudze ndodzatinokama ndodzatinozotengesawo kuti wane mari tofanira kuti varimi tingwarire panyaya yekupisa huswa iri kana mombe dzawanda kusina chikafu gwara rinowanzire kuti ngatitengesei dzimwe pane kuti dzizofa titengese dzimwe tione mari yekuti ana mamwe abasa asi kuti dambudziko rataura yatarwa kufunge murimi wakwamuiwaura mitengo yacho iyo zvandinotarisira zvinofanira kuzviitika apa isisu nebazi rehurumende elastical development section APD kumutsiridza mamariketi atana tinawa kare aye mamariketi hakuna kwaasiri ukabvunza pamamba munehwa vanokudza kuti pamukarakati pana pane mapene patereka mombe hakuna nzvimbo isina tikakwanisa kuti tidzokere mariketi yovayaya kuti vanhu vanouya vachikwikwidzana kutengesa kutenga mombe vemlpd ava ndo vanogedha mombe unoziva vachipa magredza adzo negedze pasi pasi inonomari yepasi tikadzosera musika iyoiyo yomombe uye zvakaita kuti uitwe batara vaishanda iroro nanhasi rinokosha chaizvo then varimi zvaanarira anombesa mombe yakatiwana mutengo wakanaka izvozvi izvi zvinoneta kuti nivati tengesai dzimwe kupa munhu kuti mutengo wacho haina kumuya zvakanaka ehe
aiwa tinotenda zvikuru what Mr. Chabikwa is calling for is for better organization by farmers themselves you know, revive their own markets, you know, so that they can at least do something like an auction because the prices are just too low, you know.
Okay.
And tinemwe mutereri mukoma Patrick Chapata ku South Africa makadi
tofara makadi zvipa studio 7
aiwa isu tiri nani makatumira mbeu here kumusha mukoma Patrick
hatisati tatumira but tirikumbozama kumbotsvake mari kuti guvaze kuti mbeu yacho inotonetsa kunorimwe mhunga kwedu izvi
o imi munobva nechekupi
pabechnaf
bridgeambo saka munorima mhunga
torime mhunga nemafunde because chibage haakutotamba nenguva
chibage hachisi kuita
chitomboitira chose
aiwa saka
yangu
taura henyu
ndaachida kuti ndikurudzire vachabikwa ava kuti havana dzimwe nzira dzavanokwanisa kuita here pakuti vabatsire mafamasi especially ava vari kudziva kutengesa mombe mabhucha yakutenga mombe from 800 yakutengeswa ne150 ndikuona kuti nyaya iyi zvakangofana nekuti pakutorya chemupfupi nekureba kutora advantage yekuti iwo hauna chiunu saka iwo mombe yako iwo kana usikadi gara nayo deo kuti vaikwanisa kuisa maprice controls kana kuti vanokwanisa kuti vabatsire vanhu ivo vakavatsvagira mamaketi ekutengesa mombe zvaazvirinani nekuti wabhucha uyo yakatenga ne150 nyama yake aizombofi yakachipa nekuda kuti nyama yatengwa ne150 zvochimini zvaakutoita mari yakawanda pamombe iyeyo yatenga ne150
asi manzwa akazvambotaurwa navachabikwa panyaya iyoyo
zvakafanana futi neforya handiti munoona fodya iyi vanhu vanofinanza kuti vari nefodya vafinanza kuti vari nefodya fodya iyai painoibva mutengo wainozotengwa naye wacho hauzobatsiri because iringi mutya iri kuno kusouth africa tomboitakurawo fodya iyeyo tichiendesa pid kunonzi pat british american tobacco iya vanhu vaa vanotenga mazimbabwenza vanotenga nemutengo wakaderera wasikatomboiti asi nekuda kuti murii naoption haangagari naye fodya iya asikaitengesa anopedzisira angochekeresa fodya iyeyo ivo vakuzonoita futi kuti mari futi kubat inotengeswa nemutengo uri pamusoro zvakafanira kuti vakungodya futi chemupfupi nekureba saka paida kuti iye vana vachabikwa vaitezano kuti vasindise mamakesi kana kuti vatsvagire vanhu mamakesi akanaka than pamabreki makesi ari kuitwa iwo kuti vanhu vacho iwo unenge wasenza gore rese asi chabuda chacho hapana nekuda kuti fodya yacho inotengwa futi nemutengo wepasi pasi
aiwa handingakumire iripo vachabikwa muri kunzwa zviri kutaurwa nemuteereri
ndikuzinzwa chaizvo
Andiri munoona munoona maitira zvese. Saka uyu anorimo achangoramba ari murombo. Vangofanira kungosenzera umwe munhu. Iye mari yacho anenge afinanza kuti azvizorera kuti ava hatomukwanisi kuizorera. Kuti private yaanotengehona ifodya yake. Inenge isingatokwanisa mari yayakapiwa yacho kuti azorera.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Patrick nekupinda muchirongwa chedu. Aiwa, chirongwa ndechenyu, tinofara zvikuru kana muchinge mafona, especially vari vanhu vanyowani kuti tinzwewo mamwe mazana.
Kozoya pamairigation tasimbofona neirigation epazvichinazi. Nyamwe saiwo kanyamboita mvura makanzo rinenge yakukundikana kuti itonzwe mvura kuisa maeka omu, zvokuti maeka iwo akasarimwa. Vanhu vari panze kwemaeka vanofane nzara. Saka paida kuti vanachadigwa vaono vanofanira mumakanzuro vachikurudzirira kuti mvura ifambe nemazvo semafambiro aiita kudhara papasikaiti nzara pairimwa nzungu every season. Manjezvi unoona kuti maeka anenge akangorara asina kana chuni kuda kuti mvura yacho kuna kusina asi ingorwise zvichierera.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu mukoma Patrick.
Tinotenda
zvikuru. Of course Patrick is in South Africa. And obviously, the first question is, are you sending money home? You know, that's how we have always survived as Zimbabweans, right? If you are in the city, you have to send money home to buy inputs. And he said, of course.
I am trying to send, I am sending every month, but the month that money is for food only.
Oh. Unfortunately, of course, there are challenges, at least. I know. thank you so much. Thank you so much, Patrick. That's what we urge people to do, to at least send money. Kwete kuti hanzi tohumwa isu nherera imi vanhu vabereki muchitumira mari kumusha.
And charity begins at home. What have you done?
It did. No, I always do that.
Oh, good. Great. So sizwe silombazo moyo osekwanda. Baba moyo ungauchona njani? Baba moyo kuna mape kwanda uchona njani baba?
Ibe.
Ye, kunjani kwanda?
Hey, ndanga ndiya tisa ndoda kula 20.
Eh, ungapuwa ngona kula.
Western Mall ngapha.
Western Mall. So kuomile kerekere kula.
Ah, namhlanje ke la tisa libutwani kodwa kuyachisa.
Bathini abaqondisa abantu umethi abavela kuhulumende? Ubalitshela besithini nxa kuchisa kunje?
Kuthi uthi kumele silinye uthi la mabeli kodwa vele kuzima ukuzenza zolezi
zinto. Kuzima kwini? Nyawazi the stand more kuzobuya edambasho kwenkaje endaweni ezinjalo tuzani lakini khonapho kuvele akulinywa kangako khona kukhuluma ngakho. Indaba abantu bengathandi ukukwenza kho
leyo into efona ukuthi abantu vele
ifoni yakho ye ifoni yakho ngazani iyo sidliwa zinyoni lapha singazi ukuthi indaba ingane iyakhayiza
inyoni zakhona noma zingekho ungazele iminsalaseima awuvuni lutho
ye woti uchete kancane ke moyo cheta mbijani uphonga ukuthi nje ye ngiyakuzwa mbijana qhubeka ngizwo
okwenzakalayo.
Hayi, wothi sikufonele moyo, siyakufonela katesi. Ifoni ngazani ibanjwa ilila ngakumbi. Wothi siyakufonela kulapho sibe. Yeah, so Mr. Moyo was actually alluding to the fact that, you know, in places like Rwanda, they don't plant sorghum and millet and other kind of, you know, small grains. Because it's not that tradition, you know.
Unfortunately for our radio listeners, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. Mr. Chabikwa and Mr. Mpande, please do stay on the line. This is Blessing Zulu.
Elam Kips Dube saying, if you wish to join the show right now, here is our number, 001-202-619-2077. Stay tuned.